mugwaro re monetary policy re upfumi hwenyika pane zvinhu zvataona zvakaitika zvinotaridza mafambire eupfumi hwenyika. Chekutanga, nyika yedu yeZimbabwe inenge yava netarisiro yekuchinja. Takaona isusu gavhena vachitaura vachiti chinhu chakakoshera nyika nguva ino kuprodusa kuti mafactory edu ange achipfuaira hutsi.
Saka kana mukatarisa zviri mugwaro iri, munofunga kuti rinokwanisa kusimudza nyika here munyaya dzezvemari?
Nyika inofana kuti ichitanga kusumuka, asi kana hurumende ikaramba ichingoprinda mari zvese zvinodyiwa. Saka ndosaka nhasi tichiona Reserve Bank ichisumudzira chitsidzo chakataurwa naminister of finance kuti government inofana kuridusa balance deficit yavo kusvika pa4% yeGDP, zvichienda mberi wosvika pa3% yeGDP. Izvo ndokuti kana izvi zvadziswa, zvinoreva kuti mari haichangozari kumabhanga isina chakaisapota, inofanira kusapotwa neproduction.
Munofunga kuti vekunze vanoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika vanofarira here gwaro rakaburiswa iri?
Vekunze vangafarira gwaro iri nechekutanga chandataura kuti pane facility yemagarandees iri kupiwa neAfreximbank kuti inini kana mainvestor tinokugarandiwai kuti mari yenyu ichadzoka. Asi chakanyakukosha pakufamba kuchaitika uku, hurumende yedu ichafanawo kupa masovereign guarantees, nekuti takatarisa vanhu havanga vasina evimbo yakanyanya nehurumende zvakanyanyisisa.
Pane zvamunoona here zviri mugwaro iri zvamunofunga kuti zvingakanganisa nyaya dzemari kana kuti mabhizinisi munyika?
Zvandingangoona inini ndezvekuti nyaya yemari yaramba ichinetsa, asi dai bhanga guru rachitaridza ziyu yekumberi kuti takatarisa kumberi uko toda kuzoti nyika ichiva ne karenzi yayo, pane nyaya yakataurwa yekudzorwa kwemari mushure neamnesty. Gavhena havana kukwanisa kupa figa kana amaundi yekuti so far mari yadzorwa imari, asi takatarisana nekuti periodi nguva iri kupera musi wa 31 March yekudzorwa kwemari ikoko,